Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 23/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muteveteri uyu vachiwenga vanga vasina zvive zvakanaka, vanga vane nguva yakatirebei vasiri munyika yeZimbabwe vachirapwa vari kuChina. Saka zvingangodairo zvazvine tarisire kuti mutungamiri wenyika nemamwe makurukota ehurumende vaizoenda vachinomugakira kuri kuratidza rufaro rwavo nekusimbisa kudzoka mumwe wavo anga ane nguva yakatirebei asiri mukati menyika.
Vanhu vakawanda vanokatyamadzwa nekusatambirwa zvine mutsindo kudzoka munyika kwemuteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga, avo vanga vachirapwa kuChina kwemwedzi mina.
Ichokwadi, kutaura kwatiri kuita kuno kuhwamasaurauro hwari mukati metirongo paHarare Central Police Station hwasungwa muHarare mukati muzuva ranhasi.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vashamisika zvikuru kuona mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vachisvika panhandare yendege muHarare pasina vakuru vakuru muhurumende vachivachingamidza. VaChiwenga vakaenda kunorapwa kuChina mushure mekunge vamborapwa muSouth Africa muna Chikunguru. Kuenda kwavo kuChina kunorapwa kwakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaChiwenga vakasimuka kubva kuBeijing nezuro nenguva dza 3:46 PM vachishandisa ndege yeBeijing Airlines flight number BJN099 iri yemhando yeBoeing 737. Ndege iyi yakambomira pachitsuwa cheMale icho chiri kumahombekombe kweIndia ikazosimuka nenguva dza 10:55 PM ichisvika muHarare na 2:40 AM nhasi mangwanani. Veruzhinji vaona vhidhiyo yekusvika kwavaChiwenga vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru kuona pasina vakuru vakuru vaenda kunotambira mumwe wavo uyo anga achirwara. Pavhidhiyo iri kutenderera pasocial media, vaChiwenga havanoonekwa vachiburuka mundege vachibva vachingamidzwa nemumwe mukuru mukuru kumuzinda weChina muZimbabwe. Hapana makurukota aonekwa achitambira vaChiwenga, kanawo mudzimai wavo amai Mary Chiwenga havana kuonekwa vachigamuchira murume wavo. Izvo zvasiya kudzoka kwavaChiwenga kuine mibvunzo yakawanda zvikuru. Studio 7 yaedza kunzwa kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi, pamwe nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, asi vatatu ava vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi vaMangwana vatumira vhidhiyo paTwitter yavo vachiratidza vaChiwenga vachisangana navamunangagwa kuhofisi yavo, asi vaChiwenga vanga vakapfeka svutu yakasiyana neyavasvika vakapfeka panhandare yendege. Mukuzeya nezvekusvika kwavaChiwenga, tabata nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu kuti tinzwewo maonero avo.
Kazhinji hazvo hazvitarisirwe kuti mutungamiri wenyika anogashira mutevedzeri wake, nekuti mutevedzeri ndiye anotonogashira mukuru. Asi tikada kuongorora nhoroondo yenyaya iyi, tinoona kuti mutevedzeri uyu vaChiwenga vanga vasina ndive zvakanaka, vanga vane nguva yakatirebei vasiri munyika yeZimbabwe vachirapwa vari kuChina. Saka zvingangodairo zvazvine tarisire kuti mutungamiriri wenyika nemamwe makurukota hurumende vaizoenda vachinomugashira kuri kuratidza rufaro rwavo nekusimbisa kudzoka mumwe wavo anga ane nguva yakatirebei asiri mukati menyika. Asi chatinozivawo ndechekuti vachiwenga pavanga vasipo mubato rezanup f nemuhurumende makange matotanga zvowe zvowe yekuti ndiani achatora chigaro chavo. Kune vazhinji vanga vachitarisira kuti vachiwenga havasi kuzopora kuti vadzoke kuzoenderera mberi nebasa ravo vari mutevedzero womutungamiriri wenyika.
Vakawanda vamukundu vari kubvunzawo kuti sei vakuru vekumuzinda wechina muzimbabwe vari ivo vagamuchira vachiwenga pavasvika paairport pasina makurukota makuru emuhurumende yezimbabwe.
Zvinokashamadza kuti tevedzeri wemiriri wenyika yechina munyika yezimbabwe ndiye anogasira vachiwenga. Zvingangodaro nekuti ndivo vanga vachivarapa, pamwe vari kungoratidzawo kufara kwavo senyika yechina inge ichirapa vachiwenga. Asi hazvinyanyotarisirwe kuti zviitike pasina vamwe vemuno munyika kana kuti nevemunhu vaka miro ipapo vachibatirana pamwe chete navo. Asi tikatarisa kumashure kuti tinoona kuti masondo maviri apfuura nyika yechina yainge inakakutagutikana nemafambisirwo ari kuitwa basa munyika yezimbabwe. Chekutanga munorangarira kuti vane mari yavakapa yekugadziriswa kwenhenderi yendege yerobert gabriel mugabe airport. Mari iyi haina kufambiswa zvakanaka. Vamutuli nyube pavakataurawo pamusoro pemari dzichashandiswa nenyika mukati megore ravakutanga vechina vakahavana kuratidza kufara nemari dzinonzi hadzina kunyatsoburiswa zvakanaka. Sazvinoratidza sekuti pamwe nyika yechina inogona kunge yakutora divi kati nemakakatanwa ari mukati mezanup f.
Tiri kuona zvakare vamukundu kuti mudzimai wavachiwenga haana kuonekwa ari panhandare ipapa. Zvinoratidzei kune ruzhinji rwezimbabwe?
Hazviburise chimiro chakanaka nekuti vanhu taitarisira kuti mhuri yavo kunyanya mudzimai anga aripo. Asi guhu ranga rakubudawo nderekuti maiti wenge vakange vadzoswa kubva kuchina kwaive nemurume wavo. Hatizivi kuti kudzoswa uku kwaive kutawirirana kwamurume nemudzimai here kana utano kusafara kwakuripo kune airwara. Saka tichange tichionawo mazuva akupera kuti mhuri ichange yaka rasei pangu pamusoro pechimiro chiripo. Asi tiri kuoneka zvechekuti panenge pane kusagadzikana kwakati wandei zvinongangobata nzerewo nemhuri iyoyo nekuti kutarisa kwavazhinji ndekuti adzimai vemunhu ari kurwara vanga varipo vachigashira murume wavo vachifara kuti murume wavo adzoka. Saka tichaona mazuva anotera kuti nyaya iyi ichange ichifambiswa sei.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muhurumende Vanik Mangwana vatumira vhidhiyo patwitter iri kuonekwa vamunangagwa vachimbundirana navachiwenga vachiratidza kuti pane kufara. Asi vanhu vari kuzobvunza zvakare kuti kana vamunangagwa vanga vachiziva kuti vachiwenga vari kudzoka sei kusina kunge kwaenda vanhu kunovatambira kunhandare yendege pavasvika mangwanani anhasi.
Ndikati maburitsirwo akuitwa mashoko nevamangwana akwakuda kurwisa guhu riri kutenderera panyaya dzese dzakataura mashure idzi. Kazhinji kacho kana vanhu munhu achinogashirana nemurwere muri mukati memusha hazvizi zvinhu zvingazosere zvichiburitswa mumapepanhau zvingaburitswe mumasocial media mumatwitter pamwe ingangoitawo news yekuti mutungamiriri wenyika azonoona mutevedzeri wake. Asi kuburitswa kwazvaitwa kunenge kwavakuda kuedza kugadzirisa mashoko ari kunetsa ruzhinji rwevanhu kuti kudzoka kwavachiwenga kunorevei mukati mezvematongerwo enyika mukati mekubatana kana kusabatana kwebato rezanup f. Saka ndinoona sekunge Vanik Mangwana vaakuda kuedza kugadzirisa guhu razara mumasocial media.
Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi muHarare. Gweta ravo vaDoug Coltart vanonzi vasungwawo apo vanga vaenda kunopa vaMasaraure chikafu. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vava neruzivo nezvekusungwa kwavaMasaraure sezvo vanga vasiri muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kubata gweta ranzi riri kumirira vaMasaraure vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi tabata munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere kuti tinzwe zvaitika.
Ichokwadi kutaura kwatiri kuita kuno ku wamasaura ure wari mukati metirongo pa Harare Central Police Station chaiyatori chajosiye muHarare vasungwa muHarare mukati muzuva ranhasi.
Vamasaraure vasungirwei nhai vachere?
Vasungirwa vamasaraure panguva ino hachisati chakunyanyozikanwa, asi tinofungira kuti vamasaraure vanhu vavasunga vanhu vanga vachivateera, nekuti mumazuva mashoma apfuura vanga vari kutaura zvekuti pane vanhu vavati kubvisa vari kuvateera nemotokari yavo. Asi nhasi pavanga vari mukati meguta reHarare vachibatsira mudzimai wavo kupaka motokari yavo, ndobva vavatorwa nevanhu vazhinji mapurisa. Wabvunza kuti dambudziko rataita nderei, wakanzi aiwa.
Vamasaraure vakachengeterwa kupi nemapurisa kutaura kuno?
Kutaura kuno vamasaraure vakachengeterwa paHarare Central Police Station iya inonzi Chajokisi kana tiri muguta reHarare. Vaiswa mukati metirongo ikoko.
Vati vakwanisa here kuwana rubatsiro rwemagweta kwavari kuHarare Central?
Wakwanisa kuwana gweta, asi gweta racho rabva rabatwa zvekare rikaitwa muchirongo umomo. Gweta irangaranga waunzira rabva rabatwa zvekare, saka Zimbabwe National Human Rights yazoendesa rimwe gweta zvekare rinova rinonzi waJeremiah Bhamu. Vari ukoko kutaura kuno vari mubishi muno kumhanyamhanya kuda kuona kuti zvakamira sei, asi vari kuvharidzirwa panguva ino kuti vasakwane nawo.
Saka vamasaraure vangatarisirwa kumiswa rini pamberi pematare?
Kana kuri kunzi vamasaraure vane mhosva yavachanjwa nayo pamutemo wavanenge vachitarisirwa kumisa musi wemuvhuro, nekuti nhasi weekend mangwana matare edzimhosva haavhure. Asi isu tina sesangano romira varayiridzi tinoona kuti zvese zviri kuita imbunyikidzo yekuda kushungurudza munhu yatinoti victimization nekuda kwebasa raanonge achishanda akamirira vachandi muZimbabwe.
Imi sesangano muri kutora sei kusungwa kwaitwa vamasaraure nemapurisa uku?
Isu sesangano rinomirira varayiridzi wese vemumaruwa tiri kuti vamasaraure havana mhosva yavainayo, nekudaro tiri kupa shoko iri kumapurisa eZimbabwe kuti vawanike vachavarilisa. Vakatadza kuita izvozvo, isu sevashandi tichangochimirira zvekare, uye vachazosunga vachandi wese. Hatiri kuzvitambira zvaitika, uye tinokurudzira hurumende nevakavapamba wese vanova mapurisa kuti vange vachivabudisa panguva ino.
Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakamiswa pamberi pedare nezuro muFrancis Town kuBotswana, zvichipomerwa mhosva yekupinda munyika iyi zvisiri pamutemo uye kuchera goridhe pamugodhi wakavharwa uri pedyo nedhorobha iri. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vamutulisi sebanda avo vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vamiswa pamberi pedare nemumwe wavo vaLavmondlovu. Muchuchisi munyaya iyi vaCharles Mbengwa vaudza dare kuti vaviri ava vakapinda muBotswana zvisiri pamutemo vachishandisa nzvimbo iri pedyo nemusha wematsilojo uyo uri makiromita makumi matanhatu kumabvazuva edhorobha reFrancis Town. Pamhosva yechipiri iri kupomerwa vaviri ava, vaMbengwa vaudza dare kuti musi wa20 mbudzi gore rino vasibandana vaNjovu vakawanikwa vachichera zvisina mvumo goridhe pamugodhi weOld Rainbow uyo wakavharwa. Vaviri ava avo vanga vakamiswa pamberi pemajistrate Muzvare Kose Makobo vari kumirira kupera kwenyaya yavo vari muusungwa sezvo vasina magwaro ekufambisa akakwana. Vasibandana vaNjovu vari kutarisirwa kudzoka kuzomiswa pamberi pedare musi wa12 zvita gore rino. Vaviri ava vakawanikwa vaine mhosva vanogona kukandwa mujeri kwemakore asingadariki 10 kana kubvisiswa mari isingadariki chiuru chemapura emuBotswana. Zvichakadaro, mapurisa emunyika iyi anoti akasunga zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa zvinosvika zuru zvinomwe kubva musi wa1 mbudzi kusvika pari zvino. Chirongwa ichi chinosanganisira mapanzi ese enyika iyi anoona nekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwerunyararo munyika iyi kubva musi wa1 mbudzi kusvika musi wa31 zvita gore rega rega. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi zvinobvumirana kuti mamiriro ezvinhu asina kunaka munyika ndiwo ari kuita kuti vanhu vawanikwe vari mumatambudziko aya. VaProsper Muzarengi vaudza Studio 7 kuti namo iyo yapfunya chisero muZimbabwe ndiyo iri kuita kuti vanhu vatsvage chinovararamisa mune dzimwe nyika.
Asusinu sisichwa zinoshamisa kuti vanhu vazo batu kwa vare foreign land vachiita gold panning or legal mining. Nikuda kukuti muna anenga chitifaya nipa anokwanisa kuti arara mise mori yake. Nikuti kumashure kwa haru kubwa azugo nikuta azokiri. Nikuda kwe chimiro chiriko.
Chimochi zarwa che Zimbabwe muzware Selina Sibanda. Vanoti vamuvari kuwa ni kwa wapara moso anekusaziwa uya kusamira zakanaka kwa ufumi munyika.
Vamuvanu waningu wachita mebi ni kusaziwa. Vamuvanu wachitwa kwa ukurarama. Vasinga ziwuti warukuto uchikora mtema.
Vasimon Dambaza waunza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvazorwa madhaka nevagari venyika iyi vanovatuma kunokorokoza vachipiwa mari dziri pasi.
Malocals vanhu vanotora vanhu vekunze vazobetsera kumaina, but mostly ma foreigners vanhu zvakumaina, saka veloko vanenge vachakupinda pasi underground, so vaende apa kudana vanhu vekunze maybe kusouth Zimbabwe, Zambia or DRC, Mozambique vamainira. So by that end of day anozosungwa munhu anobatwa ari mugomba.
Gore rakapera Botswana yakadzosera zvizvarwa zveZimbabwe zviuru gumi nezvisere izvo zvanga zvapinda munyika iyi zvisina mvumo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yashuka nguwe yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Comfort Dondo vanogara imo muno muAmerica kuMinneapolis, asi vane zvirongwa zvekushanda nemadzimai ari muno nekumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti sangano ravo rinonzi chii uyezve rakatanga rini, rinoita nezvei.
Inizondoitwa Comfort Dondo. Organization yedu inonzi Pumulani African Women Against Violence. Tiri based muno mu United States of America, asi takarotanga kulaunch mamwe maprograms kuAfrica. Nekuti tinobva kuZimbabwe, so ndoda kuti basa redu ringe richiita kuno kudiaspora, asi tisingasanganiwo kumusha. Organization yedu yakatangwa 2017, ndini founding executive director wayo.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange sangano renyu iri?
Ndakaitangawo ndasanganawo nematambudziko iwaya domestic violence muupenyu hwangu. Ndinoda kuzokubatsira madzimai vanogona kunge vari kuenda through domestic violence, or vanogona kunge vakaenda through some kind of abuse vachiri vana, asi havana kuita se havana kuona solution, kana maybe vakangozvisiya zvakadaro vasina kuwana kurapiwa pamoyo pavo. Ndomabasa atiri kuita iwayo muorganization yedu.
Muri kuona pane madzimai nevasikana vakawanda here vari kuuya kwamuri vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko aya?
Mokanese medu kubvira pakatanga 2017 ndingati ndosungatawana madzimai anodarika kana kuma 2000, uyezve havasingori vekuZimbabwe chete kana varingori kudiaspora. Madzimai akawanda tosangana navo pama social media kana Facebook, iva vamwanotonyora muFacebook account kuti ndiri kuita matambudziko akadai, pamwe mumwe anenge atore kana kumasvingo, asi ndiri kunoko kusangana nemadzimai akawanda ane dambudziko iri. Uyezve dambudziko rakatekeshera pasi rese, asi munharaunda yedu yemaAfricans idambudziko rakanyanyisisa. Nekuti tine chivanhu chedu chekuti hautauri zvinoita mumba mako, haufaniri kutaura. Saka inini kutsanangura kwandiita nyaya yangu pese pandoshanda nemadzimai, ndofunga kunoita kuti vanzwe kusununguka kutaura neni, vanzwe kusununguka kutaurawo nyaya yavo. Saka ya tirikusangana nemadzimai akawanda chaizvo, vakawandisa. Chishuwo changu kuti mumwe musi ofisi yedu ivharwe kuti hapasi sina dambudziko iroro, nekuti idambudziko rakanyanya. Ndotarisawo kana mucommunity yedu, Zimbabwean community yedu, ndakanyautarisa kana kuUK, tirikuona zviri kuitika, madzimai ari kurayiwa zvakanyanya. Saka idambudziko ratinofanira kuti tirambe tichitaura nezvaro.
Chimbotipaiwo nhoroondo yedambudziko renyu kuitira kuti kune vamwewo madzimai vakatarisana naro pari zvino vanoziva kuti aiwa imi makapunyuka uyezve kune kundiso kupedzisira uku.
Ini dambudziko rakandiwira ndatove muno muAmerica semunhu wechitema, ndakarorwawo nemunhu wemuno munyika muno. Ndakabatwa nekusaziva system, kuti system kutori nemalawyers, kune zvinhu zvaigona kundibatsira. Saka ndakaoneka ndichiramba ndiri mudambudziko iroro nguva yakareba, zvinova zvinhu zvakandikanganisa kana pautano hwangu. Pandakazokwanisa kuzowana rubatsiro, ndingati ndotenda Mwari nekuti handina kuzo so urasiwa na upenyu wangu shakaita kuru tumehama nisha mwari za tunuziwa muna ronda medu takarasiwa na upenyu asi ina mbuzi wale uti rino kukanganisa kushika pa mwongo we utano wako uno vanano sumbo kuziwa wano nguwa kuti umbori ani dambuzi kwe parakande wira nungo tenda umari kuti rakande wira asi ndakava ni kukwana kupona ndakaenda on a healing journey for almost 5 years saka ndaku uza mazimae ino ndahuza madzikoma angu madzinin'ina angu vari kuteerera iko zvino izwi rangu kuti hapana shame kana wawirwa nedambudziko iri rinowira vanhu vane mari vasina mari vachena vechiasian vechiafrica rinowira munhu wese idambudziko rekuti ukawirwa naro tsvaga munhu wokutaura naye tsvaga munhu wokutaura naye waunonzwa kuti unotrust nekuti vakadzi vakawanda vanoti toda kugarira vana asi ukagarira vana iwewe usiri usekubatwa zvakanaka munharaunda iyoyo dzimweni dzenguva vana unopasa on gift iyoyo abuse nekuti vanofungwa ndo zvitori normal izvozvo saka kuti zvipere mageneration anotevera iwe samai unofanira kumira woti ndinofanira kuona ruponeso rwangu I need to find my own healing and also ndorama nechide Peter kuti inini chakandibatsira ndechekuti ndakatanga kutaura nezvinyaya yangu ndikabvisa shame nekuti madzimai anoenda through sexual violence domestic violence vanowanzonyaradzwa nenyaya yeshame tino experience a lot of shame community culture yedu inoti single mom yokupa shame so unopedzisira wangonyarara asi rega nditi pese pandosheya nyaya yangu inini ndorealize kuti apasisina shame nekuti ndini ndinotaura nyaya yangu
aiwa tinokutendai muzvare Comfort Dondo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemazuva 16 ekuyeuchidzana pamwe nekucherechedza kushata kana kuipa kwenyaya dzekushungurudzana mudzimba inganzi muchirungu 16 days of activism against gender-based violence. Ichi chiitiko chinoitwa gore roga roga uye chinotanga musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zviita 25 November kusvika 10 December. Vanhu vachicherechedza uyipi hwekushungurudzana mudzimba muhurukuro yedu tabata sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru vai Jonga Kandemiri.
Vagokova, nhasi tiri kuda kutarisa nezvemazuva 16 kuyeuchidzana pamwe nekudzidzisana nyaya dzekuipa kwemhirizhonga yemudzimba kana kuipa kwemhirizhonga yemudzimba inonzi 16 days of activism against gender-based violence. Chinhu chinoitwa gore negore, zvii zvamungataura pamusoro peurongwa uhwu?
Isu tinokurudzira urongwa ihwohwu hurambe huripo. Sepadare tiri boka revarume rinoona kushungurudzwa kwoitwa madzimai nevarume and tichitsvaga kuti toupedza sei. Saka chirongwa ichochi toona chichitibatsira kusimudzira ndangariro yeuipi hwekurova madzimai nekushungurudza madzimai nevanasikana. And tinofunga kuti isisu varume tine basa ratinofanira kubata kuti tipedze izvozvi because pese panonzi mukadzi arohwa toziva kuti murume ndiye anenge arohwa. Pese panonzi mwana arepwa toziva kuti murume ndiye anenge arepa. Saka tine tarisiro yekuti chirongwa icho chikaramba chiripo gore negore chinogona kupedza dambudziko ratinaro.
Asika vaGokova, vamwe vanoti kaive kare kekuti vanhurume ndo vainyanyopomerwa mhosva dzese dzinonzi dzine chekuita nekushungurudzwa kwevanhu nekuti varume vakanga vasingataurewo kuti vari kushungurudzwa mudzimba umu. Asi iye zvino kwaane vamwe vaakubudawo pachena vachishungurudzwa, zvii zvamungataura?
Ivavo tinovakurudzirawo kuti vataure pamusoro pezvavanenge vaona nezvavanzwa
pamusoro pe mirizhomba yakadai. Saka tinotarisira isusu kuti varume vanenge vapinda panjodzi yakadai ngavataurewo pamusoro pekuti zvii zviri kuitika kwavari. Isisu hatisi kungoti chete varume ndovakaipa, tiri kutarisawo kuti tine nyaya dzatinowana dzemhirizhonga inokonzereswa nekusagadzikana mudzimba, pamwe zvichikonzereswawo nemadzimai. Hatizvirambe izvozvo kuti madzimai vari kukonzeresawo, but chati kutaura ndechekuti madzimai nevarume vanofanira kubatana kupedza mhirizhonga.
Pane shanduko here iri kuonekwawo vagokowa kubva paitwa zvirongwa zvakaita saizvo zvekuyeuchidza vanhu nekudzidzisa vanhu huipi hwenyaya yemhirizhonga mudzimba?
Isu toshanda nevarume, tiri kuona kuti varume vakawanda vari kufarira chirongwa chatinacho chekuti varume tatasaririra panyaya iyoyi yekudziviriridza mhirizhonga mudzimba nemunharaunda. Nekuti iko varume isu tikunzi tikukonzeresa, but also takusimuka neuwandu hwedu kuti tava kudzivirisa kukonzeresa kuripo. Saka I think shanduko iri kuoneka vanga vari isolated. 60 days of activism hatinayo. Vavariro yedu ndeyekuti tiite urongwa hwekuenda pane varume. Hakuna kumira kuti varume vave kwatiri, toenda pavari totaura nenyaya yacho toona kuti tobatsirana sei.
Dingindira regore rino rakanyanyonangana nenyaya dzechibharo kana yatingati rap. Muri kuonawo dambudziko iri rakakura sei muZimbabwe?
Hamuno rakakura zvekuti tiritori nedambudziko rakakura rekuti harisi dambudziko rekuti totiro in 3 months time renge rapera. Because robva kwakasiyana siyana. But zvese izvozvezvo zvazvisingataurwe pamusoro pazvo. But iko zvino izvi takutaura pamusoro pazvo openly. Tinotenda vajonga kandimiri nevatereri vedu. I hope kuti tinowana chatinodzidza kubva panhoroondo yatiinayo nhasi.
Manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Blawai Chiefs 3, Chicken Inn 1, Harare City 0, Yada 2. Mangwana kurufaro stadium, Black Rhinos iri kutamba nengezi Platinum. Musho Westers iri kutamba netel 1 kutrojan mine. Wange iri kusangana neherendals kuwange kwakare. Triangle iri kutamba nezpc Kariba Mugibo stadium. Highlanders iri kutamba nemanika diamonds mubaba fields. Chapungu iri kusanganawo nefc Platinum kuascot stadium. Mutambo mukuru weCapes United neDynamos uri kutambwa mangwana kuNational Sports Stadium. Sezvo ngwedi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda vanokatya madzwa zvikuru nekusatambirwa zvine mutsindo kudzoka munyika kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga, avo vanga vachirapwa kuChina kwemwedzi mina. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika disendi.